chirongwa chachiri kuita parizvino mukwara rehospital kuward kunobatsirwa madzimai chirongwa chekubatsira madzimai akatsemuka dundira kana kuti akakuvara mukubatsirwa ava kuzvinza munzira yemwana rubatsiro rwatiri kuvapa madzimai ava nderwekuti tiri kuvabhadharira kuti vakwanise kuuya kuno kuHarare vouya voonekwa nana chiremba vaonekwa nana chiremba kana vachifanira kuoparetwa voitwa maoperation ekuti vagadziriswe vakwanise kuitawo upenyu hwakanaka
pari zvino muri kutarisira kuti muchange muri kubatsira madzimai mangani
pamwedzi uno waapril tiri kubatsira madzimai anosvika 20 vakatonyoreswa pasi vakatopinda muchipatara kuHarare hospital vazhinji vacho vari kutanga kuoparetwa kubva mangwana zvichienda kumberi vanhasi vachioparetwa vapa kutozorora nekupora asi chirongwa chedu ichi tiri kuti mudzimai wese ari kurwara nedambudziko iri auye kwatiri tikwanise kumunyora pasi nekuti gore rino tirikuda kubatsira madzimai ose ataudzwa nezvavo kuti ane dambudziko iroriri
madzimai angazive sei kuti vane dambudziko iri
madzimai mazhinji ari kubatsira nedambudziko iri ndevaya vanenge varwadzirwa kumba varwadzirwa kumba kudaro havasi kukurumidza kuenda kuzvipatara munonzwa vazhinji vacho vachiti ndakarwadziwa kwemazuva matatu kana mazuva mana saka tinokurudzira kuti mudzimai wose anenge akazvitakura aine pamuviri akwanise kunonyoresa kuti abatsirirwe kuchipatara pane mamwewo madzimai vasikana vechiduku kubva kuma-13 years kusvika kuma-15 years vari kubata nhumbu vozvara madzimai ivava vandoo vamwewo vari kubva vakuvara nekuti kukuvara uku kutsemuka munguva yokubatsirwa saka isi tiri kuti muduku kana kuti muhombe hazvina kana kuipa isusu chinangwa chedu kubatsira madzimai aya kuti aiwa haisi mhosva yenyu rubatsiro rwuriko rubatsiro rwacho munokwanisa kurwuwana mumwedzi unoyu waapril munokwanisa kutifonera panhamba dzinotevera 0782640840 namba idzodzi dziri pawhatsapp munotumira meseji kana call me back ndichazokorodzazve 0782640840 dzimwe namba dzedu dzatiri kushandisa dzenhare dzinoti 0779625506 ndichazokorodza namba dziya 0779625506 tinokurudzirwa kuti madzimai ose ane dambudziko irori kune zvimwe zvipatara ungadaro wakaudzwa chidambudziko rako rinonzi VVF ndovaya vanenge vachivhinza weti munzira yemwana kana kunzi vakanzi vane RVF ndovaya vari kuvhinza tsvina munzira yemwana hapana mukadzi anganzi mukuru kana muduku pakubatsirwa tine madzimai akasvitsa ma60 years 70 years okuzvarwa nokuberekwa vatakaitisa maoperation akatobudirira havachazvinzi
ndeipi kurudziro yamungape madzimai vanenge vakatarisana nedambudziko irori
dambudziko zhinji riripo pamadzimai aya nderokuti chokutanga kana dambudziko irori ratanga murume wavanenge vachigara naye kazhinji anobva avasiya kana vasiyiwa nomurume kudaro dzimwe dzenguva zvinodaro kuti mukadzi iyeyu arwadziwa kwenguva yakareba akazvitakura mwana anobva ashayika ozongoitwa operation yokubudisa mwana kana kuti mwana odhonzwa kuti abude asi zvakutoreva kuti mudzimai uyu ashayikirwa nemwana mudzimai uyu asiyiwa nemurume uyezve kazhinji kacho dambudziko racho rinoita kuti munhu ave aine kakunhuhwa kanoita pamusoro petsvina kana weti iyoyo inenge ichibuda saka kuti munhu akwanise kubata-bata nekurichengeta kashoma nokuti machira acho anotengeswa kuzvipatara yekuti munhu akwanise kushambadzika anodhura haatengeki pamunhu anenge asiri kushanda saka mudzimai uyu upenyu hwake hwatochinja akungogara akavharirwa hapana kwaachabuda hapana waachawanikwa naye akutongovharirwa ungogara ari ega asi isu tinokurudzira kuti madzimai akadai huyai tikubatsirei nokuti vana chiremba vedu vanoita vachiuya vachishanda nemachiremba emuno muzimbabwe vachibatsira kuti mukwanise kusonwa mugadziriswe dambudziko renyu.